Vachitaura pakupera kwesvondo rekucherechedza magariro evanhu nekushanyirwa kana kuti cultural tourism week nemusi wesvondo, mambo nemakonde vanoti pave nekusagadzikana kwemhuri, kubhinywa kwevana vasikana vasati vabvezera kwanyanya, pamwe nekusanaya kwemvura zvakanaka, izvo vanoti zviri kukonzerwa nevanhu zvikuru sevedzisvondo dzechipostori nevashandi vebazi rezveminda avo vasaremekedze nzvimbo dzinoyereswa. Mambo nemakonde vanoti vashandi vebazi reminda vanongogovera vanhu minda vasingakoshese kuti iri panzvimbo dzinoyera here kana kuti kwete.
Nzvimbo dzedu dzinoyera, vane pamanji minda havaziye nzvimbo dzinoyera. Uroko zvinonzi paiswa munhu pakati paiswa munhu pakati paiswa munhu kuti uvataurire zvasitiwa hausi enziwe mutemo urenzi unongoti zvakati. Kuneti zvakati imi muchiuraya chivanhu chacho. Tapota kuti kuvese vane paminda garai pasi nemadzimambo muchivabvunza kuti todiye panzvimbo yakadai pane apa pakadii apa toita sei. Izvozvo mai ndezvinhu zvinoita kuti nyika yedu inake, mvura yedu inaye.
Mambo nemakonde vanoti vedzisvondo ndivo vevamwe vanopinda mumakoma anoyera vachinamata zvinopesana netsika dzechivanhu.
Asi iye zvino vanova vasikwira kana mapostori vanova vasisungira mucheka mutsvuku makare mumo vachiita se makuuraya nyika yedu nechikumbiro chinoti kudii.
Asi mumwe munamati wecheche yechipostori yechishanu vaEdwin Tsvakai vanoti madzimambo anofanirwa kuziva kuti zvinhu zviri kushanduka, chinamato chiri kutsiva kunamatwa kwemidzimu.
Machifu ndohari dzedu, kana vachikwanisa unobvisa zviri mumakoma achona ivo ndohari dzedu, ngavabvise. Bati kana vane zvavakabata vachiziva kuti vane zvavari kuita ngavasiye, because iko zvino tsika yako yaichikristu haisiri yakudhara, ende chinyakare chakabuda. Fashoni yaamo iko zvino yaichikristu ndo yapo iko zvino.
Vanoona nezvekushanyirwa mudunhu remakonde vasamanga takura vanoti nzvimbo yechinhoi caves yave kushanyirwa nevanhu vashoma zvichienzaniswa nenguva yakare. Vatakura vanoti kushomeka kwevashanyi kuri kukonzerwa nekubviswa kwakaitwa chinhoi caves panzvimbo dzekushanyirwa dzepasi rose kana kuti UNESCO International Heritage Sites makore mashanu apfuura. Vatakura vanoti pane nzvimbo dzine mapopoma nerusvingo dzakawanikwa muma tunhu eHurungwe neZvimba idzo dzingangounza mari kana dzikashambadzirwa zvakanaka.
Then tine maheritage sites atikaita identify mumadistricts medu atiri kufunga kuti tingakwanisa futi kunaita showcase for the sake yekuti atiunzirewo matourist muarea dzedu. Saka tine maheritage sites mamwe atakawana kunana Hurungwe mafozi ariko anotoshamisa kuti tanga tisingazivi kuti tine zvinhu zvakadaro. Then tine maceremonies zvakare atinoita muno muprovinci medu atiri kuita showcase atichedza kuda kupa that impact kuvana kuti vakwanise kuremekedza chivanhu chedu through madances atinoita munzvimbo yedu yeMashonaland and West Pro.
Veruzhinji vakasvika panzvimbo yekushambadzirwa iyi munzvimbo yekutandarira yeguta rechinhoi vakafarira musika wekutengesa mishonga yechivanhu yemhando yakasiyana siyana. Muzvari Fiona Mulilo vanoti vanhu vakawanda vari kuuya vachida mishonga yeblood pressure kana kuti BP, diabetics pamwe neyekusimbisa pabonde.
Okay, pakutambira apa vanhu vari kuzvigamuchira chaizvo kuti zvinhu zviri kuvabatsira muupenyu hwavo kuti izvezvi tinonzwa macomments from different people. Diabetes, BP, maacids, magallstones nemakidney stones ndo zvinhu zvinonyanya kushungurudza vanhu vakawanda nowadays, nokuti chinhu chatiri kudya mazuva chikafu chatiri kudya mazuvano chine lot of fat. Saka zvinhu zvedu zvinonyutraliza fat yese iyaye, inobhena up my fat ayaye.
Vanhu vanodarika chiuru vanonzi vakabvakachira nzvimbo iyi pamazuva mashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.